Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 15th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Proxidus Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the high incidence of early child marriages in the country and calls by women's groups to speed up the implementation of laws that will criminalize the act. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine lobo mama linga kosha. Don't forget to like us on Facebook, on our Facebook pages, on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming. Join the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and also www.voaindebele.com. So don't forget, log in.
My name is Glanis Changachirere. I work with Institute for Young Women Development, which is an organization that works to promote the participation of young women and girls in decision-making processes. So looking at 16 June, the Day of the African Child, we have produced a statement in which we are calling African governments to uphold some of the commitments that they have made under Agenda 26-3. And one of the things that we are calling them to uphold is ensuring that they make young women and girls part of key decision-making processes at local level and also at national level. Coming from a background where young women and girls suffer most of the challenges that emanate from the socio-economic realities, so if governments do not necessarily include young women and girls in decision-making processes, it means they will continue to push for policies and laws that exclude the young women and girls, and that will actually not contribute towards Agenda 2063. So we are calling all African governments to ensure that young women and girls are seen as a key stakeholder in decision-making processes. Yeah, it's one of the sad realities that we continue to experience, especially as an organization working with young women and girls in rural communities, where we continue to see young women being married off at tender ages. And one of the things that we to take into full implementation, the anti-child marriages law that criminalizes marriage of girls and young women. So if they are able to ensure that that becomes part of our law, we feel that most key stakeholders who are involved in getting these girls to, you know, to be married at tender ages, like village heads, traditional leaders, they actually be obligated to be able to do something positively to ensure that instead of contributing towards having these girls married, then it should be to counter the marriages. And whenever they hear of cases where girls are married off at tender ages or below the age of 18, they actually report those cases to the police. So we're calling upon the Zimbabwean government to say you need to ensure that you align laws to do with marriage, with girl rights, with the constitutional ruling that girls should not be married below the ages of 18.
We heard there from Glanis Changachirere. Today on the Women's Roundtable, we're looking at the high incidence of early child marriages in the country and calls by women rights groups to speed up the implementation of laws that will criminalize this act. What are your views on the issue?
And Marv, the call comes at a time when Africa will be tomorrow joining the rest of the world in commemorating the International Day of the African Child, which is celebrated on June 16th. The Day of the African Child was first established by the African Union in year 1991. The day aims at raising awareness on the situation of children in Africa and the need for continued improvement in education.
Yes, let's take a listen to South Africa's Minister of Small and Medium Enterprises, Lindiwe Zulu, who is also in Washington for the U.S.-Africa Business Summit, on her take on the Day of the Africa Child, which honors those who participated also in the Soweto Uprising in 1976.
My name is Lindiwe Zulu. I'm the Minister of Small Business Development from South Africa. Tomorrow is South Africa's Youth Day, and I also know that it is a Youth International Day. To the young people out there, your time has come. It's your time to focus on economic development. Your time has come to be entrepreneurs. Your time has come to really take from what we did as young people in 1976, liberated South Africa to political liberation. We have your liberation now has to be economic development. However, I must also say to you young people, there is a scourge out there which is violence against women, and in particular young women. I do believe that young people can come together to really mobilize forces to stop this violence against women and children, because this is not what we fought for as liberators. We want to make sure that young women are safe. It doesn't matter how they are dressed, they must be safe from violence. But also I know that young boys are also suffering from this violence. We call upon every one of you young people to make sure that you do the best you can to mobilize society for us to get rid of the scourge of violence against women.
We heard there from the South Africa's Minister of Small and Business Enterprises, Lindiwe Zulu, who I caught up with on the sidelines of the U.S.-Africa Business Summit, which is actually happening in Washington right now and ends tomorrow.
And the Women's Coalition of Zimbabwe today held an event to discuss the challenges facing the country when it comes to early childhood marriages.
According to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children report of 2015 says the prevalence of child marriages is high in the country of Zimbabwe, with Mashonaland Central leading by 50%.
And the African Union has called on the ban of the practice and has urged all African nations to launch their own national campaigns to end the practice. What are your views on the issue? Sesingenileke uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama. Siyalibulisa njalo silamukela ngenjabulo enkulu ngezandla zombili kulolu hlelo. Sithi asiyihluzeni bomama. Kuhlelo-ke lwalamhlanje sikhanyela siphenduka kudaba lolu olokwendiswa kwabantwana besesebancane. Lapho-ke sikhangele ukuthakazelela kumbe ukunanza ilanga le-The African Child Day of the African Child, USASA. Namhlanje kube lemihlangano ehlukeneyo eZimbabwe, lapho ke abe Women's Coalition of Zimbabwe benze umbuthano wokuhlaziya lokuxazulula inhlupho lezangikhathaze ezidibana laleli lizwe nxa sikhangele ukwendiswa kwabantwana besesebancane. Umbiko oke waphuma United Nations Children's Fund, UNICEF, uchiloke ukubana oka 2015 uchoke ubethe isilinganiso sabayindiswa abantwana abayindiswa besesebancane ikakhulu eZimbabwe, lapho ke eMashonaland Central okulesilinganiso esokwedlula okungamashumi amahlanu ekhulwini, i-50% abayindiswa besesebancane. Ngakho-ke udubo lolu lukhulu kakhulu ngasemashonaland central. Singazi-ke khathesi ukuthi solume njani. Yikho-ke esihlaziya ngakho ngoba abenhlanganiso ezehlukeneyo ezeZimbabwe ezihlanganisela ekade ikhulunywa elomkhokheli wayo akade oke wakhuluma ngaphambilini uGlanis Changachirere, bona-ke bazama-ke njalo basebenzela eMashonaland Central, bazama-ke ukuhlaziya lokudinga amacebo okucebisana ukuthi lungenqwabela njani lolu dubo lokwendiswa kwabantwana besesebancane.
PJ Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Tiri kunzwa kuti sangano reUnited Nations riri kuti iro vana vari kunyanyorodzwa vasati vasvika zera rinokwana iyo 18 years vari kuwanikwa vachinyanyowanikwa kunzvimbo dzakadai seMashonaland Central. Uye zvitanzwa mumwe mudzimai anoshanda iyo nevana vechidiki kumaprazi nekumigodhi koko kumaShonaland Central muzvare Glanis Changachirere vachitaura nezvedambudziko iri kuti ichokwadi kuti dambudziko iri riri kunyanyotekeshera nyanya kumaruva kwavari kushanda ivo. Uye zvevari kuti ivo shungu dzavo ndedze kuti hurumende ikwanise iyo kuwanikwa ichidzika mitemo inoita kuti avo vanenge vabatwa nemhosva yekurodza vana vasati vabva zera vawanikwe ivo vachipuwa mutongo wakaomarara. Vari kuti ivo constitution yedu uyezve nevavo vasikana vakaenda kumakoti nekumadare vakaendayo vachinorwira kuti izvi zviwanikwe semhosva asi hazvisati zadzikwa semutemo. Saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti chii chiri kunyanyoitika. Uyezve tiri kutaura apa mangwana kuchange kune zuva rekuremekedza mwana wemuAfrica. International Day of the African Child ndozvimwe zvatiri kutarisa nhasi kuti zvii zviri kunyanyoitika panyaya iyo yevana. Uyezve tiri kuona sangano reUnited Nations nereAfrican Union riri kuti iro koshesai kupa dzidzo kumwana. Angave ari mwanasikana kana mwana mukomana asi nhasi tiri kunyanyoziya takanangana mwanasikana. Uyezve taita rombo rakanaka tina Sisi Sylvia Chirau vanga vari ivo pamusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe waitwa iwo nhasi muHarare uko vanga vachizeya dambudziko irori rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Hello Miss Chirau, makadiko? Hello? Hallo, handisi kuzoti muri kutinzwa here panharapo? Handisi kuziva, tangataudzwa isu kuti tina maichirawo vari panhare asi ndofunga nhare ese, nhare dzekuZimbabwe dzinotinetsei, handizive. Ticharamba tichingotarisa asi takamirira zvedu kuti tipinde munhare, tinogona kuenda pamaFacebook page edu sekutaura kwataita izvezvi. Tiri kutotepfenyura tiri ipapo, tiri live pari zvino pamapeji edu ese. Saka pane vamwe vanga vatonyora ipo pano pa Facebook page yeVOA Shona tombonzwa kwavari. Tina Melusi Moyo Machaya ari kuti hello. Melusi Moyo akati tiri pa South abva ati ofti nice. Mamvura Jamems ari kuti sound yenyu iri kukatakata saka handisi kuziya kana muri kutinzwa dzvanyai apo pane kanhu kakadai kekuti okay. Kana kuti pane love sign up kuti tinzwe kuti muri kutinzwa here nekuti vamwe vari kuti sound yedu iri kukatakata. Pane vamwewo Mantonsi Garcia ari kuti sure zviri kuitika izvi ari kutaura kuti dambudziko rekurodzwa kwevana vadiki riri kuitika. Uyezve Nicholas Manyenzo ari kuti isu kwamarange hamutigoni isa wa culture saka zvimwewo izvozvo zviri kuitika. Kuti pane vamwe vari kuti iyi culture yavo. Tinenge tana maichirawo panhare makadi yenyu.
Tiripo makadi yenyu.
Aiwa tiri wadi. Handisi kuzova ndimai here kana kuti muzvare?
Muzvare Chirau.
Nekuti ndikazo. Okay. Saka muzvare Chirau imi manga muri pamusangano wanhasi weWomen's Coalition of Zimbabwe. Mumbotibatisawo kuti zvii zvanga zviri kuitika kumusangano uyu. Uyezve motitaurawo kuti imi sangano renyu rinonzii uye rakamirira chii.
Nasi tiri pasi pe-Women's Coalition of Zimbabwe. Rinova boka rinobatanidza masangano anomirira kodzero dzemadzimai nevanasikana. Taunganidza vanhu vanoita zvemedia nedzimwewo hama neshamwari kuti titaure nenyaya yekurodzwa kwevana. Izvi tanga tichitarisa zuva remangwana riye rinonzi Day of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 June. Gore rega rega. Saka tazviona zvakakodzera kuti tidaidze mashamwari edu anoita nyaya dzemumhepo idzi dzekunyora nedzekuburisa masaisai kuti tinyatsotsetsenura kuti dambudziko iri rekurodzwa kwevanasikana rakamira sei. Saka isusu seWomen and Law in Southern Africa neZimbabwe Women Lawyers neshamwari yemwanasikana tiri nhengo dzeWomen's Coalition. Saka panewo zvatiri kuita takanangana nekupedza dambudziko rekurozwa kwevana. Tiri kuitawo zvirongwa kunotoni kuchiweshe nekumbare. Saka nhasi tanga tichitaura nechirongwa ichocho chatiri kuita nekuzotaurazve kuti matambudziko aya angapedzwe sei.
Imi mukuuzeya kwamaa muri kuita ikoko semadzimai vari kuti matambudziko aya angapedzwe sei?
Chekutanga tiri kuti gore rakapera kwanga kwakaitwa mutongo muconstitutional court rinova dare repamusoro soro muzimbabwe richitaura kuti muno muzimbabwe kurozwa kwevana hakuchabvumidzwa. Saka tiri kuona kuti pari zvino kunyange zvazvo zvakasandura mumwe mitemo tiri kuona kuti hazvisati zvanyatsokononzorwa kuti zviite mutemo wakatomira uchitotaura kuti munhu anonzi aroorwe anofanira kunge ane makore 18 zvichikwira. Saka zvinhu zvaratidza kuti zviri kutishungurudza semadzimai kuti sei nanhasi mitemo yenyika isati yashandurwa kuti tinyatsozvitoma nezita kuti munhu anofanira kuroorwa kana kuroorwa anofanira kunge ane makore 18 zvichikwira. Saka pakutaura kwataita kwazotaurawo mamwe matambudziko ari kubatwa nevanasikana. Kwataura dambudziko rekubatwa chibharu kwekuti zviri kuonekwa kuti mwana akabatwa chibharu zviri kunzi abata mwana chibharu nevabereki vemwana dzimwe nguva vari kutaurirana mari yotonzi yabhadharwa mwana wotorodzwa. Saka zvaonekwa kuti chibharu ndoimwe nzira yekuti vanasikana vari kurodzwa endi kana varodzwa kudaro voshungurudzwa. Saka sekutaura kwedu isusu muchiprogramu yatiri kuita iyoyo kuchiweshe notoni nekumbare takaona kuti ngatiitei vanhu vaya vanonzi machampions against child marriage kuti inyaya yecommunity. Nokuti isusu patinopinda semasangano tinogona kupinda kana 1 hour kana 2 hours tobuda, asi munharaunda yega yega mune vanhu vanogara imomo vanoona vanoongorora zvinenge zvichiitika imomo. Saka machampions aya anotarisirwa kuti afambe achitaura kuipa kwechild marriage and achifamba achitaura kuti tato nemutongo unotorambidza child marriage ende tinotarisira zvekuti machampions aya akaona pari kuda kuitwa zvekurodzwa mwana kana kuti zvatoitika anofanirwa kuti atore matanho ekumhangara nyaya dzakadaro.
Aiwa mombobata makadaro. PJ aneno kana une zvaungade kuvhunza mai Chirawo vati muzvariso Chirawo kana kumbotsanangura mune Sindebele vamwe vanzwe zvataurwa namuzvari. Muzvari Chirawo, pane mimwe maprogiramu here amuri kuita mataura imi kuti imi sesangano mutoriwo nezvimwe zvamuri kuita? Takatarira zuva irori reday of the international day of the African child.
Ndofunga mapoka mazhinji arimo muwomen's coalition pane zvavakatoronga mangwana kuti vaite vachicherechedza zuva iri. Saka ndofunga mangwana vanhu vanenge vachitaura ipopo panonzi patwitter nezvakawanda vachiitawo maprogiramu akawanda wanda ekucherechedza zuva iroro. Asi isu tada kuti tiite zuva iroro nhasi tichinyatsonangana nenyaya ekurodzwa kwemwanasikana nokuti ndo nyaya yataona kuti ndo iri kushungurudza. Kana takatarisa timu yacho dingindira regore rino yakatarisa ne 2030 agenda for sustainable development ichitarisa vanhu vemuAfrica ichiti vanhu vemuAfrica gava protectwe ende gavapuwe masimba nemaopportunities akakwana. Saka tiri kuona kuti kana takatarisa kurozwa kwemwanasikana paanoroorwa anenge asitorina masimba anenge asitorina kana izwi rekutaura and anopindana nematambudziko akawanda. Saka isusu tingatoti tatotanga kucherechedza zuva iro renhasi mangwana zvicharamba zvichingoenderera mberi.
Tombotarisa zvedu tombotidee nemuchirungu, if you can just give us in brief what today you were at the Women's Coalition of Zimbabwe meeting, how did the meeting go? We're looking at tomorrow is the International Day of the African Child. How did you marry the two?
Today we're commemorating Day of the African Child, and as activists under the Women's Coalition of Zimbabwe, we decided to call our friends in the media and also other friends in the development world and also other NGOs to really talk about the issue of child marriages with the hope that we are going to galvanize communities into action. Under the banner of the Women's Coalition, as women in law, women and law in Southern Africa, of which I'm the national director, Zimbabwe Women Lawyers Association, Shamwari Manaskana, We are implementing a project in Norton, in Bare and Chiweshe. This project really is aimed at creating community champions, because at the end of the day, a civil society, when we program, we can only go into communities for a short time. Mm-hmm. But we are looking upon the people that live in the community to look out, to watch out, to act as watchdogs for child marriages. When they see a situation where there's potential for child marriage, they should report. Where they see that there is actually a child marriage that has taken place, they should report. And so also they should act as the community watchdog to watch out. And so communities really should look out for each other, because at the end of the day, we need a community-based solution. Mm-hmm. Yes, we can talk about the law. We can talk about the child marriage judgment that was passed by the Constitutional Court last year. But beyond the law, we need as communities to really speak out against child marriages. So as we commemorate the Day of the African Child, being held this year under the theme, the 2030 Agenda for Sustainable Development for Children in Africa, Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunity, we are looking at the issue of child marriage as an issue that really hinders the progress of the girl child. Because once a girl is married, they don't have equal opportunity, they don't have a voice, they could do so much more, but because they are married off early, all those opportunities are cut off.
Thank you very much there, Mrs. Chirau. We just also just read some people that have just joined us. Panopa Facebook page here, VOA. Shona, Tina Mudavanu Chitaitezi. Arguti Mutemo. Ucha anzi mutemo iriko here inobatsira zvinhu zvakadai. Tina Lucy Ndongwe Chikore arikuti we also need to offer alternatives to these girls. Saka mubvunzo mutsvare chiraund wekuti izvi zviri economic here kana kuti pane ma alternatives here panyaya iyoyi, uyezve kune avo vari kuona nesu zvanyai pakanzi she tione takawanda.
Tingakoti totanga kupindura zvataurwa zvekuti mutemo uripo here. Kana takatarisa iye zvino, tiri kuona kuti mutemo chaiwo weDomestic Violence Act unotaura kuti kurodzwa kwemwana kutombunyikidza mwana. Saka zvotonzikana pane hama yemwana yeye kana kuti munhu ari kugara nemwana yeye, anogona kana kutoenda kumatare kunotomhan'ara kuti mwana yeye aone kudzivirirwa kuti asaroorwe. Uyezve kana takatarisa mutongo wakaitwa neConstitutional Court gore rakapera, takatarisana nebumbiro remutemo, zviri kutonzi nyaya idzi dzekurodzwa kwevana hadzichatobvumidzwa zvachose. Saka changosara kuti zvinhu izvozvo ngazvichinyorwa mumutemo, asi hatingangoti kusanyorwa kwazvo zvaakureva kuti vanhu ngavaenderere mberi vachiita machild marriage. Machild marriages haachatobvumidzwi muno munyika yeZimbabwe. Saka kana takatarisa matambudziko anoonekwa nevana kana kuti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vana varodzwe, tinoona kazhinji vanhu vachiti nokuti zvinhu zviri kunetsa, saka vanhu vanorodza vana nokuti havasisina kana chekubata. Asi kana takatarisa mari dzacho chaidzo chaidzo dziri kunzi dziri kubviswa seroora, imari haimbori mari inoshamisa yekuti munhu unotopedza kana mwedzi yakawanda kana makore uchiishandisa. Saka tinotomboona kuti zvimwe zvinongoita zvekuti mwanasikana anongotarisirwa pasi kubvira nechekare, kuti kana mwana akazvarwa ari musikana anongonzi hamenowo azvarwa, asi kana mwana azvarwa ari mukomana anenge akutoeswa pamusoro. Even tikanyotarisa mazita chaiwo chaiwo anopiwa vana pavanozvarwa, musikana anopiwa mazita emadunhurirwa, anonzi dambudzo, anonzi tambudzai, asi mukomana anotonzi simba rashe. Saka tiri kutoona kuti kubvira mumba chaimo chaimo, kana takazvitarisa, mikana chaiyo haisi kuenzaniswa pakati pemwanasikana nemwanakomana. Uye pane vamwe vanoti hanzi ikaucha yedu, kuda kuti vazive kuti bumbiro remutemo rinototaura kuti kaucha haifanirwe kumbunyikidza kodzero dzaani nani. Hatifanirwe kushandisa kaucha, ende kana takatarisa kaucha yedu chaiyo chaiyo yechikare, vanhu vaitonzi ngavachengetane, ngavaumbiridzwe. Saka vamwe vanhu vanenge vakuda kupindurudza kaucha iyo vakuda kuitaura muzvisirizvo, vakuti kaucha inotibvumidza zvakadai. Kana iyoyo religion chaiyo chaiyo, hatifungoti Bhaibheri pane parakambotimbunyikidza mwana musikana. Bhaibheri rinototaura kuti vana ngavapuhwe kodzero dzavo, vana ngavachengetedzwe. Saka zvese zvinotaurwa isusu nhasi tiri kuwomen's coalition, tanyatsotaura kuti hatidi chikonzero chinonzi hanzi machild marriage anoitika nekuti chikonzero chakati chakati. Isi tiri kuti hatitombodi zvekurodzwa kwevanasikana.
Aiwa tanzwa chokwadi maramba. Regai tumbaina kuna sisi PJ, varumuno mstudio PJ. Maybe if you can just summarize in debate before we take Mrs. Nyarazai Gumbonzwanda.
Kosi yazi Sylvia Chirau. Obekuluma lapha ngwenhlanganiso ye Women's Coalition of Zimbabwe. Obekuluma ngumhlangano abawenzileyo lamhlanje ukuhlaziya ngokuphathelane lodubo lolu olokulotsholiswa kwabantwana kumbe ukwendiswa kwabantwana besesebancane besithi lokhu kuludubo olukhulu njalo okuphume khona lapho bekuthaza ukubana kube le mithetho eqinileyo yokujezisa labo abafunyanwa belecala lokwendisa kumbe lokutshata lomntwana esesemncane.
Ameno mai Gumbonzwanda mapo irepa nari. Hello. Ayi watu kukunzwa hi loud and clear. Muri kupi mai Gumbonzwanda nazi?
Dada gara mchicheni nangu chekumishati noku umfuruji kushamba. Uye ndine vasikana vandinavo tichidai kutigadzirira zuva rinokosha sare vana vemu Africa, Day of the African Child.
Kana mutori nevasikana tinogona kukurukura navo katimbonzwa kuti zuva rinorevei kwavari asi tisataenda kune vasikana vamwe navo tombonzwa kwamuri imi semunhu uye AU ambassador makamirira nyaya yema early child marriages kurodzwa kwevana vasati vabva zera kuti takatarisira zuva remangwana zvii zvamungape kutaura kwenyu tisataenda kuvasikana.
Tinokoshesesa pazuva ramangwana ndiko kukuchinidzira zvanga zviri kutaurwa namamoyo Sylvia Chirau kuti izuva rinotikoshera zuva ratinoti isu muno munyika yedu yeZimbabwe munyika dzedu dzese dzemuno muAfrica izuva ratiri kuda kuchinidzira zvakasimba simba kuti hatitendedzi mitemo yedu haichatendedzi kuti vana varorwe kana kurodzwa vasati vari pasi pemakore 18. Zvinoda kuti tirambe tichishanda panyaya iyi hongu tofanira kunge tine mitemo yakasimba asi tinofanirawo kugadzirisa zviri kukonzeresa kunyanya munharaunda matigere naivo vasikana vatinavo sanashaidini vandinavo ivava vana vechikoro kuti varambe vari muchikoro vachienderera mberi neupenyu hwavo. Asiwo tikuona zvimwe zvinokoshesesa ndezvekuti tirambe tichifungidzira kuti ivo vana vakatopinda muwanano madzimai echidiki nevana vakapinda muwanano vachiri pasi pemakore vanoda kuti vapiwe tarisiro yeupenyu hwavo hwamangwani vazive kuti vanokwanisa kudzokera zvakare kuchikoro vanokwanisa kuumba upenyu hwavo zvakare uye kana vari kugara mukumbunyikidzwa vanofanira kunge upenyu hwavo huchigadziriswa asi tirikuda kunyanya kudzivirira kuti vana vasapinde mukuroorwa vasati vasvika pamakore aninge akatarwa nenyika kunyanya takatarisa makore 18 tiri muno muZimbabwe.
Aiwa, tinotenda. Maybe just give us your word in English as the AU Goodwill Ambassador on early child marriages. What's your word as we look at the Day of the African Child tomorrow?
The single message is we have to say zero tolerance to child marriage. And this is confirmed, this is affirmed, and a very strong message from the African Union, from all our governments, that we have a standard that no child shall be married under the age of 18. Mm-hmm. We must step up efforts to prevent child marriage. We must step up efforts to make sure that we have legislation that protects. And we must also not forget that we have hundreds and hundreds of girls who have experienced child marriage who need support. They need to be helped to go back to school. Mm-hmm. They need to rebuild their social and economic assets so that they are able to live, to have their future. For those girls and young women who are living in violence, because we know some of them are in violent relationships, mm-hmm. we have to support them so that they can live a life free of violence.
Mm-hmm. PJ, I don't know if you want to say something to Mrs. Gumbonzwanda before we go to the young ladies that she has with her. That's a really pleasant surprise. I wasn't expecting you to have a guest for us. Go ahead, PJ.
Yeah, welcome to our program, Mrs. Gumbonzwanda. Hello.
Thank you.
Thank you. Okay. I know you don't speak Ndebele. I would have wished as an ambassador to to speak to you in Ndebele.
I have to make effort. Every time within a few months.
Yeah, you would have learned Ndebele. Okay, my question is on the report, the United Nations report of 2015, which said Mashonaland and Central is leading in child marriages. Has there been something done by your organization, any other organization, to improve the situation from that report?
What is critical is, as Rosaria Memorial Trust, as an organization, we are working with girls. I have with me Lillian and Shailene, Lillian Kaunze-Wunze and Shailene. But we must talk to the girls directly, and they have to be able to say no directly. We need to listen to their voices. That is one. And secondly, we need to change attitudes so that there is a clear way of saying this is a criminal issue. We cannot continue to just deal with the issue as a culture issue. Mm-hmm. We are actually talking about mostly adult men who are violating young girls. So it's important that we deal with this issue as a justice issue, as a criminal issue, whilst we address the social and economic conditions that are fueling the issue of child marriage. And we need also to continue. For countries like Zimbabwe, I know tomorrow I'm going to be in Mbire, mm-hmm. which is the highest place in Zimbabwe, as I celebrate the Day of the African Child. We need to make sure that we are able to address the socio-economic conditions in each of the areas and understand why it's high in some districts and in some districts, so that we address the particular situations that is within each one of those communities. Yes, the law is there. But as long as the law is implemented, mm-hmm. it is insufficient. We need the existing constitutional provisions in Zimbabwe, for instance, to be able to be implemented. We cannot wait for the realignment in the looking at the constitution that we have. It's important for the law to be implemented. But ultimately, it's about the conditions in the village. Mm-hmm. I am speaking from my village now in the resettlement areas, and it's clear that we need access to information, to services, education, healthcare, opportunities for the girls here. Many of them do not have exposure and knowledge. And they think that life is when you go out, for you to go out of poverty. Marriage is a way out of poverty. We cannot have our children thinking that marriage is the escape route out of poverty. It has to be education and jobs for mm-hmm. children to get out of poverty, because this is resulting in the expectation of our children that we are seeing.
Mm. Aiwa mumbo bata makadaro tine mutereri wedu vafona kubva kuGweru. Makadi yenyu panhare apo.
Ipo zvako makadiwo.
Aiwa tinokuchingamidzai, tiri kufara shuwa kunzwa kubva kuGweru. Ko zvino chando achisikurova here ikoko? Halo, taura yenyu tikukudzwa. Panenge paita cross line asi tiri kukunzwai.
Jessica Muswere.
Ehe, taura izvenyu.
Hamuna kuvhura radio yenyu here?
Dzikisai volume nekuti tiri kunzwa kune pane dzikisai volume pa radio penyu kana muri kuteerera radio.
Kugweru Midlands. Gweru Midlands.
Ya, dzikisai volume yenyu. Pane cross
line.
Mai Muswere, regai tikufonerei zve, because muri kutotaura nemumwe munhu tichikunzwa ikunoku. Hello.
All right.
Paisa cross line up. Maita enyu. PJ, I think we have a cross line right there, but we had a lady that is calling in all the way from Gweru. And I know Gweru is one of the coldest places in Zimbabwe. So I was just
saying so.
Yes.
Winter is on them.
Mm-hmm. So we're hoping that we'll get her back, because the line was good, but I think there was some kind of cross line right there. But before that, maybe the Gatimbozu Kerakunamai Gumbonzu and the Timbons Gokune, Vaskana Reduishiki, Amunawe Papotins, go to Varkuti, Cheese, Varabo Mangwan, Regatins, go to Varkuti. Hello? Regai tichatiedza zvenhare dzaamai Gumbonzvanda naamai Muswere. Aiwa nhare dzepaZimbabwe PJ unodziziya. Ndodzakatiwitawo kurohwa nechando. Asi nekuti kuri kutonhora zvekuti zvinhu zviri kunetsa panyaya dzenhare, todzokera ipo paye paFacebook tichiverenga zviri kutaura vanhu kuti vari kutii. Tina Nicholas Langton ari kuti tiri kungoona vana vachingorodzwa wani. Kutaurawo kuri kuita mukoma Langton. Ndodambudziko ratiri kuziya nezvazvo kuti zvoitwa sei kuti zvisawanikwe zvichiita sekutaura kwamuri kuita. Mavhura Jaha Mebs ari kuti mitemo ngaishandiswe. Let's not encourage our children to get into premature marriages than going to school. Vanhu vakadaro ngavasungwe nemutemo, kunyanya vanorodza vacho. Ndozvatiri kunzwa zviri kutaura nevese vanga vari panapa. Handizivi kuti even nhare dzaamai Chirau rechirawo vachiripo irapo. Handisi kuziva kuti tichiri
naiwaniri zvangu.
Saka chimbopinda
wangu wemamoyo, ndafanira kunzwa mwana wangu nyara dzaigumbonzanda mwana wangu yeye.
Aiwa, ichokwadi nekuti abva atofarawo kunzwa kuti muri panhare, asi nenyaya dzazoitawo jelasi shuwa taida kunzwa kuti kwamurehwa kwakamira sei. Tanzwa kuti vanga vaunganidza vasikana vechidiki, saka ticharamba tichiedza kufona. Muri kunzwa imi zviri kutaura vazhinji pana pauri kunyanya kutaura nyaya yemutemo iyoyi. Nyaya yemutemo ingaitwe sei imi semasangano emadzina, izvii zvamuri kuita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichidzikwa?
Sekuziva kwangu ende sezvakambobudawo mumapepanhau, pane mutemo uri kutogadziriswa weChildren's Act kuti isanganise mitemo yese inobata zvevana. Ende sekuzwa kwandakaita zviri kutonzi nyaya dzekurodzwa kwevana kana kuroora kwevana itorimo nyaya muChildren's Bill iyoyo. Saka isusu tinotarisira kuti munguva shomanana zvichange zvamuparamende, ende vachafamba zvekare vachitarisa vachitaura. Kunyange zvako Children's Bill isati yavemo, pane zviri kutoitwa. Gender Commission chaiyo yakatofamba chitoitawo ongororo kuti dambudziko iri rekurodzwa kwevana ringaitwe sei. Uye totoziva kuti parliament kunyanya women's caucus vari kutoshanda vakatarisa iye inonzi SADC model law on child marriage. Saka tiri kutoona kuti pane zviri kutoitwa kudzi mutemo unyatsodzikwa. Asi ndoda kudzokera pane zvandambotaura uye zvataurwa nenyara dzaigumbonzanda kutaura kuti mutemo watovepo, changosara ndechekuti zvisiyatonyorwa pasi zvichiiswa mumutemo, kana uri mutemo wokuroorana kana uri mutemo wevana. Iye zvino hatingahwande chiti nokuti hasati zvanyorwa, hasati zvakataurwa neconstitutional court, hasati zvanyatsopinda mumitemo iripo iyi, hazvicharevaka kuti aiwa mutemo hakuna. Mutemo utoripo, uye Domestic Violence Act itoripo, yekutotaura kuti iwewe nyange uri muvakidzani usamirire kuti anaipa dho pangu panenge pari kuitwa zvakati. Iwewe semuvakidzani unotokwanisa kutonomhan'ara. Saka tiri kuti nyaya iyi ikai inyaya inofanira kubata munhu wese muZimbabwe. Munhu wese ngaabatikane nayo kuti pese paari. Nhasi tanga ichotaura kuti munhu wese ichampioni yekuti tipedze dambudziko rekurodzwa kwevana. Kusaka munhu wese pauri utori championi kuti utaure nezvazvo, umhan'are paunoona zviri kuitika.
Aiwa, batai makadaro. I think mai Resta Muswera vekugweru vanenge vari kunzi vadzoka. Mai Muswera, muripo irapo?
Ndiripo, makadi henyu.
Aiwa, iye zvino takunyatsokukunzwa. Nhare dzenyu dziri kutoita kunge muri muno muWashington, tiri wadi. Kwakadii kugweru nechando?
Aiwa, usiku ndiwo kunotonhora masikati zvinyanya.
Motipawo pfungwa dzenyu panyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva.
Ndoda kutanga kutenda mai yara dzai Gumbonzvanda zvechokwadi. Mai avo vane shungu, vane pamusoro pevanasikana nevanhukadzi. Ini nerimwe gore rakandiindisa kukinya kuikasa, ndikanoona nezveikasa ikoko. Saka ndakuenda kune zvevakurodzwa kwevanasikana. Zviri kundirwadza zviro kwazvo kuti vanasikana nekuda kweculture yedu hongu ngati dzimene zveculture, nekuti ukaona mwana mudiki akatakura mimba yake unobva watongoona zvose kuti mwana uyu ikauyu uchasunungupa zvakanaka. Uchaita zvakanaka here mwana uyu? Zviri kutigwadza. Isusu senharaunda yedu izvozvi tatoplana kuti musi wa20 chake tichimacha against zero tolerance to child abuse.
Munenge muri kupora, muri muchibva kupi?
Muchienda kupi? Uri kudzikwa uyu,
Shanda ne nharaunda iyoyo muri kushanda ne nharaunda ipi mugweru imomo uyezve vanhu vari kutambira sei zvidzidzo zvamuri kuedza kuvapa panyaya iyoyi yekuti vanyatsonzwisisa kuti kurodza mwana asati abva zera kutopara mhosva.
Alright, inini ndiri pasi pewomen and range in Zimbabwe ndinowanzoonaona zvekare newomens coalition ndinonzwisisa zvakare zvavanoita pamusoro pemwanasikana kuti havadiwo zvityare kuti mwanasikana arogweni ari underage vari zvidzidzo zvavanotipa vane malesson zvavanotipa zvokuti ndave empowered zvikuru nemaorganization iwayo. Saka neniwo pache zvangu ndiri muno munharaunda mangu muno machundwa ndiri kansela zvikare ndinodawo kuti mwanasikana zvirokwazvo aonekwe achengetedzwe zvakanaka adzidze chikoro. Tine mamwe masangano anouye mawadhi medu achiita kuti vanasikana vachengetedzwe zvirokwazvo vari kuchengetedzwa asi pane nyaya dzimwe dzinenge dziriko dzinenge tingokoshesa culture nechikamadizimu chinotokaita kana mhosva dzavo vana vasikari kuti dzizikamwe. Saka izvozvo ngazvidzike down to the grassroots kuti vanhu vazive kuti zvechokwadi mutemo iwoyo ngaudzikwe. Munhu anokanganisa mwanasikana achiri under age mwana anenge asati ava nenjere dzokuziva kuti ndoramba here kana kuti ndobvuma. Saka iyeye wakanganisa iyeye zvirokwazvo ngaazvungwe kana kuti ngaatorwe matanho makuru ekuti vanhu munharaunda vachabva vazviona kuzvechokwadi iyeleseni
aiwa tinotenda tafara chaizvo kuti nhasi tawana kanzura vekuchiundura asi muri kushandawo here nevana machiefs nevamwe vakadaro munharaunda yenyu iyi tisati tati yenyu muchienda muri kushanda here nemadzimambo? Hallo,
tikushanda nemasangano akawanda ari kutikurudzira mhasi iri kupinda zvekare pane inonzi yazi iri kusvika iri kupinda zvekare izvozvi ikino iri kusimudzira vanasikana ichivapa mabasa vachizvishandira vachiita self help groups iri kutibatsira zvakanyanyisisa.
Aiwa tinotenda apo tatiri kunzwa PJ from Resta Muswera amai vari kutotaura ivo kuti ndikanzura kwachiundura, so very exciting. She says she is working with young women and young girls in her community and also engaging chiefs and other decision makers in her constituency to make sure that they understand that it is actually criminal for you to marry off a girl who's underage.
Ngilethemba lokuba unkosikazi Bosi Maronda lokho ekhona ecingweni amavela sikade vele semfuna ukuvala umlomo ukhona na ecingweni ingcingo zethu yeyi namhlanje ziyazichakalisa. Hello.
Hello.
Ye, ukhona?
Ye, ngikhona PJ. Unjani balaleli?
Hayi, thina sikhona, singabuza lina khona ngapho elisemqandweni. Kodwa ke ngesikhathi esesisele sona lesi ngitholanga namhlanje uhlelo lwethu ngibele lomnyama ongatholi umuntu okhulumayo isindebeleni. Hayi, lokho kade melele wena. Wothi sithi kamfukamfu ngamafitshane ukuthi lina lenzani ke inhlelo zenu zokunanza ilanga lakusasa ele International Day of the African Child.
Tina njengeretsi sizabe sise chinoyi I'm sure abanye bayakwazi ukuthi kuye kule mbuthano we eChinoyi wokunanzelela ilanga. So sizabe singamanye amalunga ayo ngikhona ngale sinanzelela ilanga. Sinanzelela kakhulu ukuthi i-theme yaleli langa lonyaka ithi protection, accelerating protection, empowerment and equal opportunity. Sikhuthaza kanjalo ukuthi nxa sikhangele leyo theme kumbe indimba sikhangele umntwana oyinkazana ukuthi siyamuzikela yini, siyamnakekela yini, siyamgcina yini. Ikakhulu nxa siqhubeka phambili sibendisa bengabantwana abancane bengakabi le-18 years, ukuthi lawo ma-equal opportunity bazawathola njani nxa sebesuke baphangisa ukwendisa. Bese sikhuthaza ukuthi kasibonele umntwana oyinkazana njengomuntu layo okwanisa ukuthi afunde, aphumelele, akhokhele, even akhokhele leli lizwe.
Lokho eliqalisileyo imikhankaso le eyokukhuluma ngamalungelo abantwana abangamantombazana ukuthi bangendiswa besesebancinyane, libona ngani uhulumende ngokwakhe kumbe amalunga edalela ephalamende amela uZulu ayaluqakathekisa na lolu daba?
Yebo, kukhanya ngani isiyindaba ekhulunywa endaweni eziningi. Uyayithola ikhulunywa ephalamende, uyayithola ikhulunywa la ngohulumende. I-constitutional court yakhuluma ukuthi akukho emthethweni ukwendisa umntwana oyinkazana. But thina njenge-rep oyinkazana engakabi leminyaka engu-18, in other words engakabi lokho kuthiwa yi-adult kumbe i-major. But thina njenge-rep sikhuthaza kakhulu ukuthi ye imthetho ikhona, uhulumende uyakwanisa ukukhuluma. Kodwa thina njengabazali, njengama-communities, kumele sizifundise ukuqakathekisa abantwa bethu. Loba kungela muntu ositshelayo ukuthi kumele sibaphathe njani. Ngoba abantwana kabendiswe court, kabendiswe emaphepheni, bendiswa ezindlini zethu. So sikhuthaza kakhulu omama ukuthi nxa ungu-anti ohamba lapho kwenda khona umntwana, nxa ukhuluma labakhwenyana, khangela ukuthi wendisa umntwana oleminyaka emingaki, ufundise izihlobo zakho. Kunabanye abantu abangakwaziyo ukuthi akukho emthethweni, kunabantu abangabala ama-newspaper, abangalaleli ama-radio, abangabona ama-TV. So thina esaba lenhlanhla ukuthi sithole lelo lwazi, kumele sifundisane lezihlobo zethu.
Ye, ungabamba khonapha ecingweni. So kulomunye osithinte ose-South Africa, simnikela ithuba kodwa nizabuyela kuwe okwemizuzu yona le esisele kuhlelo lwethu.
PJ, some very interesting contributions here. I've just been reading my WhatsApp and we're hearing from Sally Ncube, who's actually with the Women's Coalition of Zimbabwe, who says she's following the program and she is really enjoying it. And also Nyara Zai Gumbonjanda of Rosario Memorial Trust, who's also the AU ambassador, has just sent another WhatsApp saying, please call. The girls are waiting. So I'm hoping that we'll get back to her. But I hear we have Papa P. I'm hoping that that's a starting one. I'm not sure. Because we're trying to give, you know, first preference to women to encourage them to be on the program. Papa P, magadi enyu.
Ndinofara kana magadiyo.
Papa P, nasi tanga tisuru kuda edu kutawara ne mazibaba.
Nekuti sengenu.
Tongo tise edu magadi.
Ndiri mubere kinda fara maningi.
Muti ga 30 seconds because nguwe ya jika nana. Murukona pei dambu zikuwe rekurotu kwa kwe wana skana.
Kurona wana wadiga. Tisu kutombo idaza chose wana. Nga waende kuchikoro wako ito wabere kwa kaziza. Kwete kuti vana vanororwa vari vadiki ndoita madofo kungonzi vana vanogara papano kutsvaira nokurera vana hatisi kuda izvo. Tinda madzimai akafunda vana vakaenda kuchikoro vanororwa vaakuziva zvavari kuda. Kwete vanomanikidzwa hatisi kuda zvakadaro izvo, vanhu ngavasungwe.
Aiwa, tatenda Papa P kuSouth Africa uko murambewo muchidzidzisa nyanya ivo vakomana vechidiki vari kuonikawo nevamwe vana baba vechikuru kuti aiwa vana ngavasarodzwa vasati vabva zera, uyezve nyaya iyo yekuti ngapadzikwe mutemo ngairambe ichisimbaradzwa. Toramba tichingoti kwamuri tinotenda.
Tinotenda, ngavatoita mutemo ngausimbiswe chaizvo, hatimboda zvakadaro. vanhu vanoda kurora ngavatsvage madzimai hoobho akazara munyika muvakura vabvazera ngavaende kune vanhu kwete kubata vana vadiki hatidi
aiwa tinotenda
Yeah,
PJ, we like I said earlier on, we are receiving WhatsApp messages here. Apparently, those young girls, since it's their day tomorrow, we want to give a shout out to them, the young girls that are in Murewa with the AU Goodwill Ambassador, Nyarazai Gumbojwanda. We're trying your number, so we'll keep trying until we get you, but I'll come back to you, PJ, since we didn't have much time in the first half. But as soon as we get Mrs. Gumbojwanda, would really love to hear from the young girls. It's their day tomorrow. Go ahead.
Let me give an opportunity to Mrs. Wosisiwe Marunda, who is on the line of the Regional Psychosocial Support Initiative, REPSIS. They are saying they have an event tomorrow in Chinoy. Can you elaborate and give more details?
Yes, we are exhibiting in Chinoy under the Child Rights Coalition. Mm-hmm. And we will be exhibiting information that are particularly six.
Our phones, PJ, are letting us down. But there is a message here from Edna Masanga, who's also a women's rights activist, and she used to be a journalist like us. She's writing to say, following and enjoying the program. Thank you very much, there, Edna. Were you trying
Mrs.
to say something?
Gumbojwanda is
oh, Mrs. Gumbojwanda, we don't even want to hear from you. Put the girls on before your line goes.
Thank you. I have some girls with me.
Ngava uye panareva votimbonzwa kwavari mangwana izvaravo.
Izvaravo ndina Shailin Chimonde, ndina Lillian Kaunze-Unze and 15 other girls.
Aiwa, vakati wande ichichuza ikana 2 kana 3 vanokwanisa kunyatsotaura kuti vanzwikwe kuti zvakamira sei munharaunda yavo uye zvezuva iri remwana musikana rakakosha sei kana kuti Day of the International Day of the African Child rakakosha sei kwavari sevana sikana.
Tatanga kunzwa kubva kuna Melo Stage anova ndiye president we Girls Club yedu. Zvamuri kubvunza mbvunzo yekuti zuva revana sikana, zuva revanhu vemuAfrica rakakosha sei, takasangana nenyaya yekurodzwa kwevana sikana.
Aiwa, ngava uye president vechidiki. Hallo. Wakadi yako?
Ndinofara.
Aiwa, tichananguruwo kuti muri kupi kwamuri uyezve zuva iri reInternational Day of the Africa Child rakakosha sei nenyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazira zvinorevei kwauriwe kunharaunda yauri.
Ini ndinoti rakakosha nekuti vana sikana tinodokudzidza hatina kungosvikirwa kungoti tingororwa chete nekuti amasamuziwa ari kuzosangana nevana varorwa akaomese. Yes, it's not in not early marriage.
Muri kupi mimi koko?
Nukiku shamba, mazir.
Saka pane zvimwe here zvamunodzidziswa kana zvakadaro wataurewo kuti shungu yako ndeyo kuti uende kuchikoro?
Isusu tinongodzidziswa kuti dzidzo ndiyo yakakosha, kuroorwa ndiyo last degree yemusikana kuri kuti ukangosvika 20 years, 18 years watonororwa. Hatizvide.
Aiwa, tinotenda. Titsvagirewo mumwe wechidiki. Misa President, mochuza.
Tipa mumwe.
Timbotai mumwe, timbotaura nemumwe tinzwi.
Aiwa, tarena Lilian.
Aiwa, ngauye zvake panhare.
Hello.
Hello, Lilian. Une makore manganiko? Ai, wakadi yako Lillian. Saka zuva iri rakakosha sei kwauri, zuva reInternational Day of the African Child, uyezve kwakamira sei kwauri kunharaunda yako?
Ini zuva iri rakanikoshera kuti vanasikana vanofanira kuenda kuchikoro vasakasira kuroorwa, nekuti vakazokasira kuroorwa mangwana upenyu hunokuomera, unozofunga kuti dai ndakaramba ichienderera mberi nechikoro changu.
Inga watibata moyo. Unoita grade aniko kana form? Hatichaziva kati akuchemberi.
With grade 6.
Uri grade 6?
Yes.
Aiwa, pakanaka. Tsvagamumwe wekupedzisira tisatatora tine vamwe vafonawo vari kubva kuBotswana. Tichitsvagira mumwe musikana watingataure naye. Ngauye Shailin Tinzwi. Tisatauya kwauri PJ. Hello, Shailin, une makore mangani?
16.
Aiwa, pakanaka. Saka Shailin, uri kuona sei iro zuva iri reInternational Day of the African Child, uyezve dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tinonzwa kuti riri kunyanyokosha kumaShonaland Central ikoko. Munomboudzwa nezvazvo here imi sevasikana vechidiki?
Aiwa, hatinoudzwa.
Muri kuudzwa nani uyezve munogona kutaura nezvazvo here musinganyari kana kutya?
Ndinogona, tinoudzwa nagogo NG. Ini ndinoti kuroorwa kwedu susu tiri vadiki kwakashata. Asi sometimes tinokonzerwa nekuti dzimwe dzenguva vabereki vedu vanenge vane nzara kumba. Voda kuita inini kuti vawane chikafu, votengese nini. Hanzvione zvisina kunaka nekuti vanasikana tinekodzero dzedu. Nekuti vamwe vabereki vanoti mwanakomana ndiye akakosha, vasingazvitese takatokoshawo. Nekuti inini vakandiendesawo kuchikoro, ndakapasawo ndokwanisa kuzovachengeta.
Kana pane vabereki vakateerera pari zvino, chivaudzowo zvauda kuti vazive. Aiwa, taura hako kungoti wose kutaura kwawaita
uko kudziro yaungape kune vamwe vabereki vakateerera.
So far tinagogo NG.
Okay, aiwa, pakanaka. Chirega gogo vako vauye vabva vangoita round up tinoti akusvika kumapeto kwechirongwa chedu. Vasati vauya, regai titore muteereri wedu woti vabate panhare papapa PJ.
Yeah, siyakwamukela Mpofu. Hello?
Hello?
Nyakunika 30 seconds kuphela kade sifuna abesifazane kodwa ke njengoba isikhathi singasavumi njalo singatholanga incingo eziningi, nyakunika 30 seconds uthinike ngalolu daba lokwendiswa kwabantwana besesebancane.
Udaba lolu lwabantwana bengamantombazana yinyaluzwa silile ubuhlungu kalumnandi. Ubona mina engingazani kwaphambaniseka vele ekuqaleni silile ukuthi umntwana oyinkazana nxa ethe wathandana lejaha lakhe sokuthiwa khona kufuneka ukuthi kukhitshwe ilobolo. Sokungazani kuthiwa umntwana oyinkazana uyadingisa. Yikho lanamhlanje nje ukuthi umuntu nxa ethe wazala umntwana oyinkazana usehle bala ukuthi yena usele nkomo loba usele mali.
Yabona.
Umntwana oyinkazana nanxa esefundile ungamfundisa wena nxa ijaha limlanda umntwana lwana sokungani usele value usekhweza ivalue imali yakhona sibaningi sokungani umntwana lwana uyathengiswa. Yiko kwenza kube nohlupho lokuthi abantwana bangamankazana umntwana lo mntwana inkazana semenzisemncane ukuthi ujahe ukudla
hayi siyabonga kakhulu Mpofu. Yikuthi isikhathi sethu asavumi, ngasiqhubekele phambili lokhu esikuyixoxa.
PJ tomboenda kuna mai Gumbonzwanda. Mongoti ga muchidimbu nekungotaurawo kune vamwe vabereki vakateerera pari zvino. 30 seconds tozoenda kuna mai Chirauto vatavhara zvedu. Taurai.
To make a call, please hang up and
see my Marunda.
Narizedu.
Nkosazi Marunda lokukona.
Anyway, PJ, I think, you know, we had a very nice contribution there from some young ladies from Rosaria Memorial Trust who are actually out in Shamba and also some in Murewa who were actually, recounting, on their wishes that they also want to be sent to school. Mm-hmm. They want parents to understand that just because they are women or young girls, it doesn't mean that they are less than the boys, their counterparts. So they also want to be valued. They also want to receive that education. So as we look at the day of the International Day of the African Child tomorrow, we hope that parents listening out there, you take heed of what the young children said on the program tonight. I'm Marvelous Mplanganya here in Washington.
As we get to Wildfana in Jalo, we will see the Lapo Kona, Molunya Utaba, Ulpatela Ne, Lezankatazi, Izan Shupi, Kanyelo Fumelila, Wawo Mama, Wabis Fazan, Ukamalami, Fraxetis Jeremiah, and City, Alilali.